know this school fees. All my school supplies also nekuti mazuva ano takuita kuti vana vasone takambenge tichisona tiri kumabhuku ezvinezvi takumusha kwamurewa.
Mune vana vangani vamuri kubatsira muchirongwa ichi? Tichiona kuti matunhu amataura matunhu akawanda.
Kona kwamurewa tine vana 20. Patakamboita kumabhuku I think tatiri kuma 20 kwa kutaita 20 each class. Taka kusona takabvira 2018 kumabhuku. After COVID, chakazoitika manje even pamabhuku hai, takatombomira I think for 1 year. Taka kuzotanga kwedu ndo kwamurewa. Then my school fees, takamira futi I think tatine 20 kurusafe. Then nevana kumainvesti vataibhadharira apo neapapo. But nekukwira kwangu kuita maschool fees taitoti patemu yega yega taigona kuita 50 vana vataibhadharira maschool fees. But takazongoti I think zvekusona izvi nezvimwe zvatoda kuzotiwedzerei zvekuvaka nekubika makeke necarpentry kuti kana akazofunga zvekuroorwa ava nechinhu chaanokwanisa kuita nemaoko zvinenge zviri nani.
Muri kungoshanda nevanasikana chete here kana kuti mune vanakomana pamwe chetewo nevanhu vakura vamuri kubatsira?
Kwese kumabhuku nekwamurehwa tine vanakomana. I think kumabhuku kwangu ine vakomana vakati wandei pa 20 maybe 5 vasikana vari 15 uku tinenge tine vakomana vatatu kana kuti 4. Madzimai tine chido chekuti dai mishina yedu yakawanikwa yakawanda. Tirikufunga kuti panopedza ivava tine imwe gurupu richatanga July. Then maybe gore rinouya totanga nemadzimai nekutiwo pakuita nherera apa pane vamwe of course vana vatisingakwanisi kuzobata vachiri vechidiki. Saka tikatsena anambuya vacho nana tete zvinotibatsira.
Imi muri munhu anogara muno muAmerica, chii chakaita kuti mutange zvirongwa izvi kumusha muZimbabwe kwamunenge musiri nguva dzese?
Inini kumusha manje ndakakurira kumusha ndiri village girl. Kumusha ndokwangu zvekuti pandinobva kuno ndichibvakacha ndichienda the next day ndaenda kwamurewa. Zvekuti ndokwandiri kuti maybe makore mairi matatu ndinenge ndakunge ndichipedza nguva ndiriko. Ndakarerwa ikoko, ndakarerwa nasekuru. Ndokune ndingati memory dzakawanda kupinda Texas.
Matambudziko apa amuri kusangana nawo kufambisa chirongwa ichi?
Matambudziko andingati tiri kusangana kubvira patakatanga 2010. Madrugs kuroorwa vana vasati vapedza chikoro zvirwere. Ndinofunga kuti challenge yedu ndeyekuti as a community kwedza kuHarare kana kuRuzevha chinhu chatiringoona kunge chirikungoitwa panext door. Saka ndinoda kuti community takabatana and I'm glad kuti ndozvinhu zviri kuitika kwamurewa. Then of course pachirongwa chedu chatinacho takaita mukana wakanaka wekuti takaona mudzidzisi anova arimo muraini medu imomo vanonzi maita kundwa ndo vanotsonha nevana vakatrenwawo. Saka vari kubatsira vana chivaizvo zvakanaka. Tine mishina yatiri kuda. Vamwe vana of course inherera, vamwe vari vulnerable. Of course kumusha hakuna mabasa. Saka tinenge tichivabatsira kuti nemachira asi dzimwe nguva dzinondiremera nekuti handina dhona kubvira chitanga 2010. Ndinenge ndichingorova anonzi madhabhu iwayo kungoswera uri kubasa. Asi ezvinezvi manje ndasvika pekuti ndaneta. Saka ndinenge ndichidawo rubatsiro.
Vanoda kukubatsirai vanokubatai papi?
Munogona kutsira meseji paOrphans Guardian Angels. Okay. PaWhatsApp ndinobatika pa +12147154234.
Shoko ramungasiyirawo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanogona kunge vaine mikana yakafanana neyamuri kuwana yekubatsira vanoshaya asi vachizengurira kupinda mazviri.
Tida kuti kune mhuri yeZimbabwe iri kunze kwatiri uku. Hapana chinoramba. I know kuti tine matrust issues asi regai munzwe kwandiri. Hazvisi nyore hongu asi for the 14 years zvandaa ndiri paground zvizhinji zvacho of course ndiri kuno kuAmerica ndine vandinoshanda navo. Kunenge kuri kutsvaga vanhu vane chido chekugadzirisa zvinhu zvavo zvamuda kuti zvigadziriswe nekuti kazhinji kacho izvo zvikandati tikada kuti tiri kuenda kwaRusape vanhu vari pabhodhi vazhinji vanonge vashandisa mari dzavo. Saka tinenge tichida kushanda nevanhu vasingatarisire kuti tichazopiwa asi kuti ivo vachiziva kuti ndivo vari kutopa community kuti ichinje. Hapana chinoramba. Vanenge vachida kuti tifambe navo nekuvadzidzisawo kuti tinodai tinodai. Chishuwo changu ndechekuti kumuka mangwana kana kuswera mangwana kunzi kuchimani mani kwane imwe nzvimbo iri kusoneswa kana iri kuvakiswa vana vari kudai handisi kungozvishuvira munzvimbo yangu yemamurehwa chete. Asi kuti data wana kunzvimbo dzese kuti vana vedu vabude madrugs, vana vedu vasapiwe zvirwere, asi kana vachizororwa whether ne 18 kana 20, anga aine chaanenge achibata, kana vari vakomana achizorora, anga ari bhiridha kana kapenda. Zvese izvozvo tiri kukumbirawo kana ivo vari kuZimbabwe vane makambani, mutibatewo mushandowo nevana vedu. Tinototora isu kuti tichinje vana vedu. Vanhu vari kudaivhora tinogona kuzviita. Tsvagai vanhu sokutaura kwandaita kuti vanoda kubatana nevana kana mama organization. Isusu hatirambe kana makati hambe kubhuruwayo kana kupi kana kuchimanimani. Tinoenda munoendawo nemhuri yedu inoziva kuti todai todai tichifambidzana kusvika madziva zvatiri kuita.